Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, March 12th, 2014. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kips Dube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about issues that are affecting you in your communities. So you are free to just call us and we can discuss any topic today.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
You can also reach us on AM 909 medium wave frequency and on the 4930 and 15455 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Wonguka hama dzadiwa nasi tuda kuti tinge tichitaura nemi vatereri muchitudza zvamunoda chero zvamuruda kuti tinge tichitaura nezvazvo nasi kana kuti mune remangwana. Pane zvimwe vamwe vanosimbonyora tsamba vachiti madi kuti timbotaura nyaya dzakadai dzakadai. Makasununguka kuti nasi munge muchitaura nesu kuti chii chaizvo chamuri kuda kuti chinge chichitariswawo mune remangwana nechirongwa chenyu cheStudio 7 Live Talk. Gibbs.
Yebo kambe Zulu kandaba lingalichona njani lapha likhona namhlanje ke sithethi ke yini okumele likhulume thina sabe sikhuluma nje kancane lapha lo Blessing kodwa lina likhuluma konke lokufunayo anti kunjalo Blessing so ke ngena ukuhlelo sixoxeni sizukuthi kambe lina lithini kona ngapho ngemakhaya thina ngapha hayi kungazana umqando sokuhamba kodwa ke hayi sithi asikhulume nisizwe inombolo nansi 001-202-619-2077. Yeah, kuluma nisizwe.
Va tereri ngavataure mina zwi.
Yeah, when I
was handisi kutaura zvakanyanyisa tuda kuti vatereri vange vachitaura zvavanoda kuti tinge tichitaura nezvazvo nhasi nemune ramangwana. Regai tibva tamhanya nhasi kukurumidza kuenda parunhare tichienda kuna mukoma Daniel vari ku South Africa. Makadi mukoma Daniel.
Tosimba makadi mukoma Blessing.
Aiwa isu tiri nani. Mukoma Daniel, ndezvipi zviri pamoyo penyu zvamuri kudawo kuti munge muchishare nevamwe vatereri?
Intri kuno kuSouth Africa kuPretoria hapane zvinhu zvakati wandei zvatoda kuti titaure sevanhu vanenge vachishanda vari kunze kwenyika yavo kuti tibatsirane kuti tingaita sei. Tiri kutarisa kuti mwedzi uri kuteera muna April pane machanges akaitwa ari kuda kuitwa neSouth African government maererano nemawork permits zvekuti iko zvino mitemo yavari kuisa inenge yava very prohibitive as compared to Amendment Act ya 2011 yanga yakagadziriswa iripo iyoyo zvokuti zvichaita kuti vanhu vazhinji vange vari undocumented. Saka tachifunga kuti sevanhu vanoshanda kunze kwenyika yeZimbabwe Performer Association inogona kumirira mamigrant workers urongwa ihwohwo hunenge huripo saka pane urongwa hwatiri kuti titrai kuita kana vanenge vakateerera vanokwanisa kuzobata kana pafacebook kana pawhatsapp dova pamadetails emafoms atiri kuda kuti tiite
saka sanhasi
Association of South Africa
vanokubatai sei pafacebook mukoma Daniel vanoenda pipe chipe
Daniel Mzenda. Kana kuti pa +27742 266 426 4202.
Regai tidzokorore kuti kana paine vamwe vasina kunyatsonzwa mati imimi 277 4266 4202 ndizvo ka
ndizvozvo chaizvo
vanenge vasina
ku Facebook account
Daniel Mzenda.
Yes, Daniel Mzenda. Yes.
Aiwa tinotenda taurai zvenyu nezveurongwa wenyu wamuri kuronga.
Saka patikuda kuti at least tikakwanisa kuwana association iyoyo maworkers anokwanisa kuzowanawo representation pane macontributions anenge achida kuti aitwe kuitira kuti association idi
ifambe zvakanaka.
this battle of the Association of Consultants and Cabinet in South Africa, Utah, and Urimen de Zimbabwe, but issue my documentation. So that when I think I was a Shandivari undocumented, you know, it's a Shandiva exploitive. What is our options for Malung? Ours, married Jimmy Zagata Fee, very pass. Those who are good. Hello?
Sangano renyu rinenge rakasiyana zvakadi nemamwe akaita sana Zimbabwe Exiles Forum.
Iri rakati siyanei because iri kunyanya kutarisa nezvema workers from all angles, kubva ku domestic workers vanoshanda ma restaurant reconstruction riri kutora munhu wese.
Pane vamwe vatombo vatoripo here vakafunga kuti ngatinge tichibatana kuita nyaya ikanoti yatingati interim committee kana kuti zvinhu zvamatotanga kufunga nasi.
Inotoripo pana vana vutolezinyati vana munyara dzimwe vanotoripo vanhu varipo iko zvino izvi vari kutraya kuti vafete that committee. Saka communication ndo yanga ichiitwa maforms nokugadzira maforms plus this is a registered organization.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Daniel nekupinda muchirongwa chedu.
Andirika plus tachida kutaura like pa issue yakaitika the past 2 weeks handisi muri kuona pama illegal miners aya. Saka napane association yakadaro kana zvinhu zvinhu dambudziko rakadaro rikaitika vanhu vanokwanisa kuzoonera upama vachiona kuti vangabatsirana sei pa like pama illegal miners vakadhirikirwa kudisplayed kujobek last time.
Aiwa inenge iri pfungwa yakanaka iyo mukoma Daniel, asi tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chenyu uye tatorawo nhamba yenyu kuitira kuti kana paine vamwe varida kukufonerai tinokwanisa kunge tichivapa. Mukoma Daniel vativo varida kutanga sangano Association of Migrant Workers rinenge richimirira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa kuti vakatotanga pane vamwe vanhu varipo nechekare. Tinotenda mukoma Daniel. Tinotenda. Gibbs.
Ye, nginomnumzana ke uWillard Moyo ecingweni. Baba Moyo, ungawutshona njani? Ukhona ecingweni Baba Moyo? Baba Willard Moyo, ukhona ecingweni? Ye, senguzwa kathesi. Ungawutshona njani lapho khona?
Hayi, sikhawula ngentamo baba, ukudubeka.
Ukudubeka kuthiwa kule nkani phela.
Isibongo senu isesisibangela uhlupho mani sabothube.
Hayi thina sibo mthembo sithemba phe.
Yebo baba.
Ye, akuphosela kokwathini lamhlanje ngokuthi wena ubonani lapho khona kulapha. Okufisa nje ukuthi ukukhulume konke.
Isihloko namhla kukhulunywa ngani ngoba lapha nina radio segangeni mbijana.
Ikukhuluma nje okufisayo khona lapha empilweni. As long as ungasondlamba.
Ngikhathazeke kakhulu Dube, angazi kumbuya ngizwa kuhle kahle.
Sikuzwa kuhle mnandi kakhulu.
Ye, ngikhathazeke kakhulu emsukini ezidlulileyo lapha. Ngisithi ngithi ngiyazama ukusendela ama-message ukuthi kumbe ningangithinta ku-live dog kwehlule ngendaba zabomangoma labobite. Angazi mbe liyangivumela ukuthi ke ngikhomente kizo kancane.
Hayi, khuluma baba.
Ye, anti liyabona ukuthini indaba lezi zisebandleni lethu kubandla labantu elikokelwa ngusabe uMorgan Tsvangirai. Kulo hlupho olokuthi uBiti samnanzelela kudala ukuthi vele kulo hlupho olunjani. Saka kuCongress koBulawayo eBarberfield simazi ukuthi uBiti uvele ukamanga ukuqonda. Kodwa-ke uTsvangirai wamxolela wamekela wasebenza laye kodwa emazi uBiti vele siyamazi kana ndibone kathesi ukuthi sithe thina simkhethe sameza usecretary general webandla umuntu omkhulu ebandleni kangaka wase uTsvangirai wamu-appointa waba ngu-finance minister ku-inclusive government wase wayehlala ekhala ngogono esithi ugono uyatshontsha ugono usetshontshile ugono usetshontshile namhlanje ugono semangalelwe ukuthi ukutshontsha lokana ukereke sebunta kuveze ugono segijima sesiya kubithi sesithi ngimela njengegqweta we ukuthi uthiwa ntshontshile ukereke hambeni. So ubithi nje labo mangoma ngabantu nje abathanda ukwenza into zemidlalo nje abafana nokuthi nje impi yatshisa kangaka siphakathi naphakathi kwempi bona kona befuna ukuthi sitshintshe u-army commander sisempini imbhobhi zasidukula singabe lokhu esitshintshe u-army commander impi lokhu ikhala sisempini kusamele ukuthi ke sisebenze ngu-army commander ekhona.
Ye siyakuzwa kakhulu, okunye ke ungasitshela ngakho kuyini?
Ya ngalitshela ngakho mina ngingukhansila lapha esilobele edonsa-ke sikhangelane le sikhangelane le ngqubela phambili logwalo i-blueprint ye-government kuthiwa i-Zim Asset. Ngikhuluma nje ngisendleleni ngivele emhlanganweni ka-DA lapha de ngimtshela khona ukuthi no i-Zim Asset leyi i-part ye-ZANU-P F isiyithethe yenza njenge-election manifesto whereas it's a government blueprint. Besikhuluma ngakho nje namhla ukuthi abebezama ukuthi beke belahle i-politics lahle ama-councillors awebandla le-opposition sibizwe sifundise nge-blueprint so that in grassroots level njengama-councillors sizama ukuthini sisebenze ngaleyo Zim Asset ekhona laloba nje igcwele o-illegal sanctions the whole book igcwele ama-illegal sanctions ayila nje into enhle engake ngiyibone kuyo engakhupha leli lizwe endlaleni igcwele ama-illegal sanctions obe sitshela ngakho ukuthi DA ukuthi bake bahlela ukuthi basiphe indaba ye-Zim Asset leyi kozethi siyethulela amasabhuku phela emakhaya labantu abasikhethayo ukuze bazi ukuthi kuyini ihulumende we-ZANU-P F akuronkayo nakuthembisa abantu ikusasa yabo for the next coming 5 years.
Awuboni ke moyo, siyabonga kakhulu. Kodwa ubona ngizane ezinye inhlelo okumele sizifake khonapha kwini?
Inhlelo okumele lizifake lapha Dube kule nhlelo eziqakathekileyo ze-development zona ezi engikhuluma ngazo lezi. Ngiyabona ukuthi especially ithina mina ngile kathe I'm 27 years old kodwa ngile about 2 terms ngingu-councillor which means I'm now an alderman. Kule nhlelo yama-development programs amaningi esengawenzayo le ngifisa ukuwenza kodwa bengiswela nje ukuthi kathi imedia yona ingancedisa ithini ukuze ngenze njani ngithalalise limcabango ye-development engiyenzayo edonsa le ngiplana ukuyenza le yinye engehluleka ukuyenza ngezizathu ezishiyathiyeneyo okufuze ukuthi khona libambe kakhulu ku-development kwapho lathi esiphethe ze-development sibe le lizwe eliqakathekileyo khonapho ikakhulu thina ama-young leaders esiku-leadership in this tender year.
Awuboni-ke emoyo baba. Ye siyabonga kakhulu, ungathina lokusasa.
Ngiyabonga Mthembu. Yebo baba,
sibongele.
Rega tiende kune mumwe muteereri wedu mukoma Adon vari parunare makadii.
Tiripo mukoma makadii.
Aiwa tiripo, nyaya iri mudariro nhasi mainzwa nhasi. Ndimi makasununguka kuti munge muchitaura zviri kutsi kwemoyo wenyu. Taurai tinzwe mukoma Adon, ndeipi nyaya muri kuda kuti tinge tichikurukura nezvayo? Mukoma Adon, nhare yamukoma Adon inenge iri kuti netsei. Unemwe mtereredi.
Ye, lapa kilomu mza nange. Sikumbuzo, ekingweni. Baba Sikumbuzo, ungauchona njani?
Hai, chanile, baba Gibbs, chona njani?
Chone kakhulu. Use, Blue Fontaine, uteki mwapika jali zolo?
Use, Jovek.
Oh, okay. Ye, kunjani Jovek?
Ya, izulu, ngati liana, baba. Liana nje, ayo nalivigi lina nje, mchoko ocho.
Ye anjwa wazi tina abanye sasingathanda amanzi kudala sakhula sasigeza ngamanzi ona lawo ukuthi nxa usegangeni phela likutshatsha izulu uze unethi ube manzi te ubezufaka isepa phela
uzofaka isepa kwahambe kunjalo.
Wena wangungakwenzi khonokho?
Hayi ngangikwenza la
benzithi yimi ngedwa. Awuboni ke phosa-ke lakho mnumzane.
Ya mina ngifuna ukuthi ngike ngifake ukuthi hey imisakazo ilizwe lakithi kathi lona ngelinjani athi imisakazo yonke ibanjwa ngurhulumente lama-private radios lawa labanjwa ngurhulumente silama-young talents especially indawo yakithi ngangaqambi indawo yakithi esilobela la silama-young talents abantwana abancane abalamathalenti abanye bafelwa ngabazali abanye kathe sabakhwanisa ukuya ezikolweni kodwa balamathalenti okwenza izinto ezithiyeneyo kuthi uma singaba sichaswe nemidlalo langezimali zokuthi abantwana bakwanise ukuthi baye ezikolweni like idimu leyabayivalayo mna I'm not yet angikho anthabanga ngayo ngokuvalwa kwedini idima iphenduka abantwana bafundiswa ezikoleni ngoba silezihlobo zethu ezasichiyayo abanye babulawa ngesikhathi sempi abanye njalo ngabaswelakalela ngabazali mayelana ngomkhuhlane lo okhona lo bahleli emakhaya baye ezikolweni so abantwana bengafundi kuyinto ebuhlungu leyo.
So ke nxa abantwana abaningi bengafundi kuyaphetha ngani ngoba nxa ungafundanga kangako kungani kuyahlupha phela lokho?
Kuyahlupha uma umkhuhlane wakhona usubuya ungeni siyafika nasezimayini imayini ebesithemba ngayo ijena mayini la abantwana sebehlukuluzwa kabuhlungu kabasaholi sebesebenza inyanga zibe mbili zibe ntathu bengaholanga kodwa besiya emsebenzini into ebuhlungu yona leyo.
Siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Sikhumbuzo khona ngapho-ke eJozi ungathinela kusasa ba.
Akulungile mina wethu siyabonga.
Siyabonga mfundisi.
Okay.
Regai tiende kuna vahove vari parunare makadi vahove.
Tiripo makadi.
Aiwa tiripo vahove nasi sekutaura kwataita pekutanga toda kuti munge muchitiudzawo zviri kutsi kwemoyo wenyu zvinhu zvamunofunga kuti zvakakosha zvamurudawo kuti munge muchizivisanawo nemhuri yezimbabwe taurai zvenyu tinzwe.
Aiwa zvakanaka ndikunda nemusana iwoyu tine ndiri kwachirumanzi.
Muri kwachirumanzi
kwacharangira
kwacharangira
kune kwakaita outbreak yechigwere chemombe chavanodaidza kuti lamsti zvinotambikore ipo ndekuti tine vamiriri vevhetinari maofisi vevhetinari vaa vakatengwa kushanda nevarimi kana munhu chaita dambudziko asi dambudziko ririko manje isuu watakapiwa kuno kwacharandura hamenewo kuti ndingadai kudomanisa rake here hazvinoita
munokwanisa kana musiri kumutukirira henyu munokwanisa kudoma zita rake asi munogona kudaro kana kusa zviri kwamuri kana tichiva kana hapana chakaipa
mukomana uyu anonzi chivenyika akamirira chirumanzi ari mushandi wevhetinari aiovhetinari dambudziko ririko nderekuti chigwere chelamsiki chinouraya mombe zvisingatomboita mishonga tinonzi varimi chitenge asi tatenga mishonga yayo iye unenge achifanira kunge achiti kana murimi akatenga mushonga iye wodaidza kuti uyazokudaizvondiye unenge achizobayiro emombe zvino zvaanozoita iye manje ndopanoiatinasikuru pane corruption anochaja kuti kana mukandidaidza ndozochaja mombe $50 ndi nechete
inenge ichiita mari $50
kubaya mushonga $5 pamombe imwe chete kana akauya nemushonga wake kana iwe murimi wakatenga mushonga anochaja $2 pamombe imwe chete kubayira
chiwatenga
mushonga wako wanobhadharire mari yako iye chaanongoita kuudza mushonga yao chero kauti vanoone kuti mushonga wacho uno wakamira so unotenga wega tenga kunana mashiri kunana gweru unotenga mushonga yao iyouya ane motobhazi yakatungwa nehurumende ende totarisa kuti ushandi anosevhisa zvinoita chirumanzi iyoyo asi anokuchajai zvinhu zvaanofanira kunge achiita mahara.
Mangambotaurawo here nevakuru vemunzvimbo kuti munenge mapindwa napongwe?
Apapo ndopandati nedinamanisa kuti atambudzwa nevakuru vacho asi takatiendodiskasa nevamwe vachitaura kuti no uyuyu haafaniri kunge achibhadharisa vanhu nekuti patcp yake yehurumende semushando wehurumende vakapuwa mamotobhaizi kuti vakwanise kubata nzvimbo neimwe nekukurumidza patcp anonzi anofanira kuti aine allowance iripo kusvanzira allowance nekuti akwanise kubatsira varimi.
Aiwa chichemo chenyu tachinzwa tichaedza kuti tibatewo iye mumiriri wenyu mudare reparamende pedzisai zvenyu tinzwa
namba dzemukomana
zvatichaita tichati kana maisa kana maisa nhare pasi tichakufonerai zvakare kana chirongwa chine chichapera kuti tikwanise kunge tichivafonerawo tichidzwa kuti divi ravo sezvamunoziva kuti tinotema tisina divi ratinorerekera saka kana muinadzo nhamba dzacho zvakanaka chose hatingadzitepfenyure pano panhepfenyuro nekudaro tichakufonerai tozovafonerawo tichinzwa divi ravo
vakuru vake kunana mvuma nekuti anda mvuma adhedhi ofisini kuharare kugweru kukakwanisa kuchibatsira vakuru vacho kuti zviri pamutemo here kuti kana murimi akaenzi chigwere mombe kaita chigwere iye semunhu anomotobhati hurumende ari mapefiti yehurumende mushara wehurumende ocharja murimi $5 kana anotenga mushonga mushonga iwoyo watiri kuchajwa ma$5 iwoyo inonzi nyorosling ndakatombotenga tikatombobaya hurumende idzodzo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vahove nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda. Tinotenda. Gibbs.
Ndo mnumzana uproud kotanga hambe kumnumzana proud Nyamangala namhla abati kuti musharukwa. Handikumele kuve vati musharukwa. Angezwi kuti ndiri musharukwa. Yes, ndo mnumzana ke uproud. Mnumzana proud ungauchona njani?
Yabo ngoichonile.
Hai, sichonile kunjani lapho khona?
Hayi vakambone zuru kuperelela everyday enzi akuvakambeki pasi lapa kumazwe masimini kuona ke here yazouzwa
sikuru malawe ungaphi katesi
ndakatelizekaa kakobhiti
kobhiti Plumtree ngapho
hayi kusepinzi ematokosouth
ye tuzani lakojoshua nkomo hanjo
ye
posela kobaba
okay ndakaindaba ngifuna ukuyifaka lapho ukuthi iphume moyeni ekarapa atondelwa zimbuzi esibayeni zeni ati ngiyazisa amapholisa aforisa kula manyathelo ami aqinke abangani bathatha so ke ngifuna ukuthi ngikhuze nje abantu ebazi ukuthi imbuzi ami kodwa abazigatha ukuthi into ayeziliwe ngikudlelela ekukhulu so ngifuna nje ukuthi ngikukhiphe emoyeni ukuthi abagaba bezokwazi ukuthi kobhidi kulesigasi kuyaseesezakalayo ukuthi abantu bakhipha imbuzi esibayeni
ye imbuzi angikhona zazingaki baba so vela awukezwa lokuthi zingabe zaya ngapi
hayi ezama sengazama ukudinga sibili hayi sengazingadinga sengazingadinga sibili sengazabela phansi angitoli umkhosi
ye sokule sikhathi esinganani
sikhathi eli-February kurapho
ye khuluma-ke lo zulu size ukuthi ungathini bafa khuluma lo zulu
hayi sengifuna ukuyiqelisa nje amahlalo ezulu ukuthi into abayenzayo lo ngabe kwenzile awusaye kumbhathi cause imbuzi yankhona ezangkhona vele imbuzi ezazingamazinyane zathi amazinyane asale ehawula lapha ungakuthi ihluku asiza ezifiweni wabuya wazoya ezampini futhi lemuli cause imbuzi yankhona izebe liphila ngazo kodwa bona sengani umuntu wankhona uyazikangcono ukuthi imbuzi yankhona lezo uzakusa ngazo kodwa wakusala ngithi ukuthi imbuzi yankhona ngiyakuthi usazigcinile sasifuna beli njengefemili.
Ye siyabonga kakhulu ke mnumzana proud khona ngapho kobhidi ungathinela kusasa mfowethu sibongele baba.
Of course for those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking to you, our listeners and viewers, about what is trending in your area. Makasununguka kuti munge muchitiudza kuti munzvimbo mamugere zvinhu zvakamira sei. Tinaye mumwe mutereri parunare Gibbs, mukoma Alfonso. Makadii mukoma Alfonso? Aiwa, tiripo. Nyaya iri mudare romainzwa. Tiripo. Nyaya mainzwa. Toda kuti mutiudzewo zvinhu zviri kutsi kwemwoyo wenyu. Taura itinzwa.
Dambudziko riripo dambudziko riripo uno kubva zvakandopera hurumende yembatanizariya masaisai emaredhiyo hapana kana riri kubata kana rimwe kunzekere mitetu yestudio 7 ndeyatinotobata mamwe ese une matsaka hapana kana saisai rinobata asi munzira mane mota kana maredhiyo tinosungirwa malaisensi kuti tibhadhare maredhiyo laisensi asi hapana kana tinobata
asi kavari kuti mumapedzisai zvenyu Mune damba refura makaburitsa here kusvika pari
zvino? Ndakatoburitsa bangibai yekunyuwa nerinzi kwendi nekutenda rinonzi yefuo takatiawa mari yekubudisa nedzite sisi. Asi dai mamborinzawo mamboridzawo mukambonzawo masenhu ari pomotoramba kuzingaitawo panzvimbo yakadai bhosi teri mukafunzawanhu ari mune munhu ari kungoriimba nezvaro kuti madikita vhidhiyo madikita vhidhiyo asi kuti ndiri kutaura namapairoti bhikozi razara nevanhu zvarakazobuda vhidhiyo yakuera rakazara nevanhu asi kuti iri kunzvika manje ndosiyamukana kuti zvedhiisi kaandazva ndotisikazo sei.
Aiwa zvamunoita sezvo tichaedza kuti tikufonerei zvakare sezvo mati mune vechidiki vamunonge muchiimba nawo ipapapa. Ini mbune ndichakufonerai nhasi panopera chirongwa chino ichi ndotaura nemi pachirongwa chedu chinotarisa zvine chekuita nevechidiki muupenyu hwavo tichikurukura nezvedamba refu irori nezvamuri kuita nevechidiki. Ndekapi kamwe kambo karipo padamba refu renyiri?
Kambo kari pamusoro kakabata kanzvisindi nekutendai kanotaura nezvekuti dzisindi nekutendai nepamakanisisa gore riya sango inotoona chidza nekuti gore riya ndakarwara asi makandisendesa kusvika pandiri panapa.
Munogona kumbokaimba here ikako mbichana? Munogona kukaimba here mbichana ikako?
Ndogona kuimbira handibvume second trot yacho ndiinononetsa inonyatsakutamarika ndokuimba second trot inobva handibvume.
Imba itinzwe.
Handibvume, handibvume kuti ndimisiye, handibvume kuti ndimisiye. Akasiitire kwejesu andita mukadzi anondida saka kamusiyei handibvume kuti ndimusiyei handibvume ichingorumbidza kuenda mberi.
Aiwa tinotenda ndofunga vateereri vanzwa nzwisa Gibbs.
Yeah, you were supposed to say you can't do that. I thought you were going to join me, man.
Ndenge ndichirova ngoma. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu. Sei kuvimbisa kwandaita, tichakufonerai, tikakwanisa kukubatai zvakare parunhare, tombotaura nenyaya iyoyo. Nhare yenyu inoti kudii?
0772 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
muchirongwa chedu.
Zvakanaka.
Tinotenda Gibbs.
Ye, akanyanya hlavela sibilo mnumzana lapha ingoma yake. Ingani mnandi sibilo kwamagama. Kuti singabala ke lokho singani silakho kancane kuti sibone kuti kambe ngabe kuhamba njani.
Regaiti tore muterere wekupedzisira pane vamwe vari pa WhatsApp. Tichaverenga WhatsApp kuchikamu chechipiri. Tina vanonzi vamudimurangwa makadi.
Ndinofara makadi.
Tiripo zvii zvamurikuda kuti tinge tichitaura nemi nhasi.
Kuma bracing njekutanga ndechekuti kunoku kwandiri kwanimbudziya kugokwe. Kune problem yenhau.
Mukoma wangu tira kuti mumbo mira murambi makabata runhare tichadzoka kwamuri timboti oneke vamwe vateereri vedu asi rambai zvenyu muri parunhare. And of course we just want to say good night to our radio listeners, and as you know by now we now have radio to television, so we are actually transmitting live. Just simply tune in at www.voazimbabwe.com and press on live talk. Saying good night to our radio listeners, this is Blessing Zulu
and I am Gibbs Dube in Washington DC.
Voice of America.